Nasi tasangana ku Dallas City Hall vana vekuZimbabwe tanga tiri tese tichiimba tichingofarawo kuti nhasi vhiki rino taonawo zvinhu zvangochinjawo kuZimbabwe. Takasira kungoratidza vanhu vekuZimbabwe vaita vanga vari kuprotesta vachimacha nhasi kuti tinavo. Saka even though tiri kure zvavo from them, we just wanted to stand with them in solidarity.
Pavakawandiwa here nevanhu vekuZimbabwe?
Avauya zvavo vakawanda. The crowd was at any one point from, I want to say, 50 to 80 people. Saka tanga tiripo tichigwata maspichi, tichiimba, tichikwazisana, tichingotaurawo nezviri kuitika kuZimbabwe, even though tiri kure. Tachida kuratidzawo support kune vamwe vedu nhasi vanga vari kumacha kuZimbabwe nhasi.
Saka munofunga kuungana kwamaita kwabudirira here?
Kwabudirira zvekuti, kwabudirira zvekuti. Zvatongoratidzawo kuti anything zvinenge zvichiitika kumba, isusuwo tinozvinzwa and tinosupporta. And tachidangoratidzawo vamwe vedu kuti tinemi. In spirit, zvabudirira sereki, vanhu vauya, vanhu vakaimba, tikanamata, tikataura, tichingotaurawo kuti what are we expecting in the next few days from our country.
Imi mune vimbo here yekuti mauto omuZimbabwe anogona kuita zvinhu nenzira yakanaka pakasayeuka ropa?
Ameno, tinongovimba kuti ndizvo zvavachaita. Democracy inofanwa kudzoserwa munyika yeZimbabwe. Saka kuti nguva ino kuti nditi ndizvo zvichaitika, I can't confidently say that. I see that would be the right thing for them kuti vaite. Saka tinongovimba kuti nhingiriki ana General Chiwenga vachaona kuti nyika ngaidzoserwe kune hurumende, and tinongovimba kuti hurumende yachona inoona kuti isusu vanhu veZimbabwe vakudawo kutongo zviri nani kuti tiite social, economic and near political stability.